Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikumi 24, 2020. Makateerera kuStudio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 525. Kunetsana kuramba kuchienderera mberi mubato guru rinopikisa reMDC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoviga vaStanley Nyela vachivarumbidza segamba raive nezvido zvakarwirwa hondo yerusununguko. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 525 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu gumi nevatatu vaine chirwere ichi. Vanhu gumi vakadzoka kubva kuSouth Africa vaine chirwere ichi uye vanhu vatatu vakabatwawo nechirwere ichi vari munyika. Vanhu vanosvika mazana mana nemakumi matatu nevashanu vakavhenekwa nezuro kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Vapona kubva kuchirwere ichi vasvika pamakumi matanhatu nevana uye vashaya vachiri vatanhatu. Munyika yose vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu nezvitatu nemazana manomwe nemakumi masere nevaviri kana kuti 63,782 vakavhenekwa kuti vaonekwe kuti vane chirwere ichi here. Asi uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nezvishanu kana kuti vadarika 9,395,000 uye vafa vadarika mazana mana nemakumi masere zviuru kana kuti 480,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana ane makumi maviri nezvishanu kana kuti 2,445,000. Vafa muAmerica chete vadarika zviuru zana nemakumi maviri nezvitatu kana kuti 123,000. Mukuru mubazi rezveutano anoona nezvemamiriro enzvimbo dziri kuchengeterwa vanhu vari kubva kunze kwenyika kana kuti maquarantine centers vaVictor Nyamandi vanoti kushaya ruzivo rwakakwana ndiko kupa kuti vanhu vakawanda vatapurira nechirwere cheCOVID-19 munzvimbo idzi. Vanoti vari kushushikana zvikuru nekutiza kuri kuita vanhu munzvimbo idzi mushure mekunge mapurisa azivisa kuti vanhu zana nemakumi masere nevana vainge vatiza. Pavanhu mazana mashanu nemakumi maviri nevashanu vabatwa nechirwere ichi munyika, mazana mana nemakumi mana nevasere vakabva kunze kwenyika, makumi manomwe nevanomwe vachitapurirwa chirwere ichi munyika. Dare repamusoro rakatombopa mutongo wekuti hurumende igadzirise zvinhu kunzvimbo dzinochengeterwa vanhu idzi mushure mekunge sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rakwidza nyaya kumatare richiti hakuna utsanana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanyamandi.
Tikanyatsokutarisa maquarantine centers inzvimbo dzakaisirwa kuti dzikwanise kuchengetedza vanhu vanobva kunzvimbo dzinenge dzine chirwere chekorona kana kuti vanhu vanofungidzirwa kuti vangangova nechirwere chekorona. Saka pavanenge vari maquarantine centers kana kuti nzvimbo dzokuchengetera idzi, vanotarisirwa ivo kuti kwenguva yavanenge varimo ndonguva yavacharwara. Kana yapfuura zvinenge zvakureva kuti havana chirwere. Muchaona kuti vanhu vanenge vari ku kutestiwa kuona kuti havana here utachiwana. Saka kana vanenge vabuda utachiwana vanokwata vana utachiwana vanenge vataridza kuteta taridza senyika kuti haiwa ndoo chaizvo zvatiri mugwara rakanaka. Hazvibatsiri kuti vanhu vazobuda vazotesta positive vakumisha yavo nokuti vanogona kutapurira vamwe. Saka zviri kuita ndizvo chaizvo zvinotarisirwa. Ndodonzo rema quarantine centers.
Ko vari kuti imo ma quarantine centers umo ndoo musisina kumira zvakanaka ma kutotapurirwa vakawanda chirwere ichi.
Pane vamwe vanofungidzira kuti pamwe vana vari kubatira ikumomo muma quarantine centers. Ndofunga nyaya yedzidziso kuvanhu vanodzoka ndonyaya yatogara tichingopanguva nenguva kuti vanhu ngavaite social distance vachiita sezvinodiwa namazvikokota vezveutano kuti vasatapurirana. Asi regai ndirambe ndichingosimbisa nyaya yekuti maquarantine centers kwati nzvimbo dzokuchengetedzwa vanhu vari kudzoka kumusha ndizvo zvinotenderwa nebazi rezveutano pasi pose. Kana vanhu vakawanikwa ikoko vane utachiwana choro kurapa kwavo hakuzotinetsi nokuti tinenge takungoitira maonera pamwe chuma chomuzukuru.
Vamwe vari kutioka vanyamandi vari kutogara vakaita sembeva nekuti hapana nzvimbo yakafaranuka.
Nzvimbo dzose dzatinoshandisa dzakatarauka. Mukatarisa angava makoreji atatinyasa kushandisa kuti matraining institutions, inzvimbo dzakatarauka, inzvimbo dzine pokuti vanhu vanotambira, vanhu vanosera magrounds okuti kana vanenge vaida kumanya vaya vajaira kupractice vanokwana vose vachitenderera vachiita zvavanoda. Saka zvinotaurwa navanhu izvi kungotauravo vanhu vanenge vane chinangwa chezvinhu zvinenge zvisingaiti. Asi ndingataura inini kuti ayo hachisi chokwadi.
Pane dzidziso yakakwana here nezvechirwere ichi vanyamandi?
Tiri kutaura nezvecovid-19 chirwere chitsva. Pane vamwe vanenge vasingatotendi kuti vari kurwara nacho kusvika vazonzi aiwa iwo uri positive. Saka sechinhu chitsva vanhu vanofanira kuchitambira vozivazve kuti isusu tinofanira kuzvichengetedza kuti tisarwara, tinofanira kuzvichengetedza kuti tisatapurirana. Vamwe havazvitozvizivi ndo zvinofanira kuita.
Mukuru mubazi rezveutano anoona nezvenharaunda vaVictor Nyamandi vachitaura vari parunare muHarare. MDC Alliance inonzi yaendesa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, Zimbabwe Electoral Commission pamwe nevakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe kumatare dzimosva ichida kuti mabai elections ambomiswa zvichitevera kubviswa muparamende kwakaitwa nhengo dzakapinda mudare iri pasi peMDC Alliance. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri waMuzvare Kupe, vanove zvakare mutevedzeri wemutauriri weMDCT inotungamirirwa naMuzvare Kupe, vakalipani Pugeni vaudza vatori venhau pamusangano waitirwa pamuzinda webato iri paMorgan Tsvangirai House kuti chikwata cheMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa chavaendesa kumatare pamwe nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission chichida kuti sarudzo dzekutsvaga vachatsira nhengo dzeparamende 13 dzakabviswa muparamende nechikwata chavo dzisaitwe. Mashoko avapugeni atsinirwa nenhengo yekomiti inoona nezvekuburitswa kwemashoko muMDCT vachapiwa mashakada.
Tanzwa magweta edu achiti izvo MDC Alliance yaendesa kumatare nyaya vachida kuti vamise maby-elections kuti asaitwa. Isusu tinofunga kuti maby-elections anofanira kuitwa sezvazvakanyorwa pamutemo. Mareasons ava ndingazivi kuti ndechii avaitira kuti vamise maby-elections, asi constitution inoti panofanira kuitwa maby-elections kana panguva nevacancy.
Asi munyoro anoona nezvinoitika muhofisi yemutungamiriri weMDC Alliance vaJameson Timber varamba mashoko aya kunyange hazvo vati mabuy elections haafanirwe kuitwa kudzamara nyaya dzavakakwidza kumatare dzapera. VaTimber vati MDC Alliance yakaenda kumatare ichiti chikwata chamuzvare Kupe hachina kodzero dzekudzinga nhengo dzakasarudzwa kuva muparamende dzichishandisa zita reMDC Alliance.
Hapana chokwadi pane zviri kutaurwa nevaruma. Chakaitika ndechekuti tine vamunzora vasiri nhengo yebato redu vakaenda kuparamende vachisenza nevanhu vezano kwakurikola maMP edu isusu. wapeza kurukula ma MP yedu wakutawara iye munwe paramenda kuti nga achitawara president kuti nga chito pasika kuti paisikwe by election paisikwe munwe munu pano sika isu sitikenda kumatare kutai waka tuluwa kuchallenge mabisiru waka itwa munu sika munu kana challenge yake sata ya itwa mumbo mira by election taka endo kudari tuweta challenge yedu zonzi isusu tuka katiri wrong ayi wawo tutukira kulani tuenda tuenda election na autobachika.
Hatinao kwanza kutawara ni mtawari wa Vamunangagwa, ba George Charamba, pa mwena sachi Garowe Zek, amai Priscilla Chigumba, kutinzgo kuti vatambizgo ere magwaro ni MDC Alliance kana kuti kwete. Zvichakadai, vapuge ni vati vaita msangano ni nengo dzeparamende dzakawanda, dzavati dzanga zvidarika makumi matatu, uye vati dzimwe nengo dzeparamende dzapa zvikonzero, zvekuti sei dzatadza kuuya kumusangano wa nhasi, dzichinzi dzati dzichazoya kune imwe misangano ichatevera. Chinangwa chemusangano no uyu change chiri chekuzoya mafambisiro avachaita basa reparamende mudare iri. Mushure memusangano uyu vapuge nevati komiti yavo National Standing Committee yaitawo musangano umo mavanoti vabvumirana zuva richaitwa Congress yechimbi chimbi yekutsvaga achatsiva mushaka bva Morgan Tsvangirai zvichitevera mutongo wedare Supreme Court uyo wakati vachamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vave mutungamiri we MDC. Dare iri rakatiwo harichereredze Congress yakaitwawo namuzvare Kupe. Nokudaro panofanirwa kuitwa Congress iri pamutemo uye panguva iyi muzvare Kupe ndo vanofano bata chigaro chemutungamiriri webato kudzamara Congress yaitwa sezvo varivo vakasarudzwa semutungamiriri wavatsvangirai paCongress yakaitwa muna 2014. Izvinotevera kumbopfuudzirwa mberi kweCongress iyi kwakanga kwaitwa nebato reMDCT nekuda kwechirwere cheCovid-19. Mashoko avapugeni atsinirwa zvakare navamashakada.
Tawira na isu kuti extraordinary congress yedu ishatanga musi wa 4 September dosi varinosvika ma delegates musi wa 5 kwaitwa the business of the Congo the extraordinary congress musi wa 6 September vanhu vodzokera kudzimba dzavo.
Dzimwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti MDCT inogona kusara yatsemuka nepakati zvichitevera kusawirirana kuri mubato iri. Kuturwa kwakaitwa mutongo uyu nedare kwakakonzera kuti vamwe vakaita sava Douglas Monzora vaElias Mudzuri vaMorgan Komichi pamwe namuzvare Kupe vati vachatevedzera mutongo uyu asi vamwe vari kuti havasi kuzotevedzera zvakaturwa nedare sezvo vachiti vachamisa vakasarudzwa kare semutungamiriri webato paCongress yakaitirwa kugweru gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vatsoropodza vari kuita zvouori munyika pakuwigwa kwevakaitwa gamba renyika vaStanley Nyela pamarinda anoigwa magamba enyika eHeroes Acre.
Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vatsoropodzawo vari kuita zvouori munyika pakuvigwa kwevakaitwa gamba renyika vaStanley Nyela pamarinda anovigwa magamba enyika paHeroes Acre. Vachitaura vari pamarinda anovigirwa magamba muHarare, vaMnangagwa vatiwo zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kushingapo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda pari zvino. VaMnangagwa vakurudzirawo runyararo nekubatana munyika vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti nyika ibudirire. Vakati upfumi hwenyika huchasimukira chete kana vanhu vakashanda nesimba. VaMnangagwa varemekedza vanlea semunhu ane nhoroondo inodadisa kubva munguva yehondo vari kudivi reZipra. VaMnangagwa vati vanlea avo vaiva mumwe wevakuru kuZipra vakadzidzisawo mamwe magamba akaita semukuru wemauto vaPhilip Valerius Vanda. Vanlea avo vakarwa muhondo yerusununguko vari mumwe wevatungamiri kana kuti komanda kudivi reZipra vakafira kubulawayo svondo rapera mushure mekurwara nechirwere chemwoyo. Vasiya vana vatatu nevazukuru vaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave. Yashika nguwe kutitimbo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika ya Amerika va Donald Trump vaita mabiko nemutungamiri we Poland va Andrzej Duda pamuzinda we White House. Va Duda vakatarisana nesarudzo yakaomarara kumusha kwavo uko vari kuda kudzoserwa pachigaro chemutungamiri wenyika. Munyori mkuru wa United Nations va Antonio Guterres vayambira nasi kuti mamiriro akaita zvinhu pakati pePalestine neIsrael haana kumira zvakanaka zvichitevera danho reIsrael rekuda kutora zvikamu 30 kubva muzana zvenzvimbo dziri muWest Bank. Sangano reAfrican Diaspora Forum iro rinomirira zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa rinoti rinotambira nemufaro urongwa wekuda kuvhurwa zvakare kwenzvimbo dzekudyira pamwe nedzekugadzirwa misoro munyika iyi dzakanga dzavharwa munguva ino yeCOVID-19. Asi sangano iri rinoti riri kushushikana nemashoko evamwe vakuru vakuru vehurumende yeSouth Africa ekuti uwandu hwevashandi vekunze hunofanira kudzikiswa. Sachigaro weAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Sibanda vanoti kunyange hazvo mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vakavimbisa kuti mabhizimisi madiki aya achavhurwa havana kutara nguva yekuti anovhurwa riini. Asi vanoti mashoko avara maposa aya anongopa vekunze vanoshanda mumapoka aya tarisiro yekuti vave kudzokera kumabasa kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo. Asi Dr. Sibanda vanoti vave kushushikana nemashoko avanoti akataurwa negurukota rezveupfumi munyika iyi pamwe nevamwe vakuru vakuru muhurumende ekuti uwandu hwezvarwa zvekunze zvinoshanda mumabhizimisi aya hunofanira kuderedzwa. Dr. Sibanda vanotiwo danho iri rinoisa vana veZimbabwe vakawanda parumana nzombe sezvo vakawanda vavo vachishanda mumapoka aya. Vanotiwo vanotambira nemufaro mutongo wedare repamusoro weSouth Africa wekuti hurumende inofanirwa kupawo rubatsiro rweCOVID-19 kuzvarwa zvekune dzimwe nyika zviri munyika iyi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika ngatinzwe hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr. Sibanda.
Zvakataurwa navapresident kuti takusvika panguva yekuti pavhurwe nzvimbo dzekudyira nemahair salon chokwadi chakazvitambira nemufaro mukuru chaizvo, asi mufaro wedu hauzouya watingati wakanaka chaizvo nenyaya yekuti takanzwa Minister of Finance nevamwe zvekare vari muhurumende vachiti panozvovhurwa iko zvino vanhu vese vaya vaishanda mumarestaurant sezvo vanobva kunze especially vekuZimbabwe varo vakawanda vachadzingwa, takuda kuti tione kuti panodziiswa nhamba yevanhu vanoshanda mumarestaurant kuitira kuti iko zvino vari kufunga kuti pagumi pane vanhu 8 vanobva kunze in particular Zimbabwe. Saka vanoda kuti varivese izvozvo kuitira kuti vanobva Zimbabwe vaite 2 out of 10 instead of 8 out of 10. Saka izvi tiri kuona kuti zvichatonetsa chaizvo nenyaya yekuti zvichakonzera kuti vanhu vangosungwa zvisina musoro munzira nekuti kuti vashande mumarestaurant haizi nyaya yekuti eve muno zvaro zvemunhu hazvisi kupiwa opportunity yekuti zvishande mumarestaurant, asi zviri kupiwa zvahawadi mabasa iwavo kana kuti havashandi zvinofadza vene vemabhizinesi zvinokonzera kuti vapedzisire vakutora vanhu vanobva kunze.
Saka vakataura here kuti izvi zvichaitwa riini?
Havana zvavo kutaura kuti zvichaitika riini. Vakati nekufamba kwenguva vachatanga vagadzirisa nyaya yekuti zvichafamba sei, asi ichokwadi kuti pari zvino vanhu vabatwa nechirwere cheCovid vanyanyowandisa uye nevari kushaya vanyanyowandisa chaizvo, asi vanhu vemumarestaurant nemasiti nangashitaura havasati vavhurwa uye nevanogadzira mabvudzi emasaloni havasati vavhura. Saka tiri kutoona kuti zvinogona kungoitika kuti pamwe zvisaenderera mberi zvivhugwe nekuti panguva yatiriko zvino zvatoti omei nekuti nhasi chaiye tatodarika 100,000 vanhu vakurwara nechirwere cheCovid.
Tinonzwa kuti pane mutongo wakapiwa nedare repamusoro pamusoro pekunyimwa rubatsiro rweCovid-19 kwanga uchitwa zvicharo zvekunze kwenyika. Mungatudza pamusoro penyaya iyi.
Svondo rapera kwakaendwa kuhigh court nenyaya yekuti vanhu vakatizira muno muSouth Africa vanonzi asylum seekers havana kupuwa kana kuti havana kunyorwa kuti vachapiwawo rubatsiro rwemaSRD pamwe chete nevanhu vemaspecial permits vanova vanhu vanobva kuZimbabwe, Angola neLesotho. Saka pavakaenda kumatare, matare akasvika kuti hazvisi pamutemo, hazvifambirani nebumbiro remutemo wenyika kuti vanhu vava vanyimwe zvino rubatsiro rwehurumende nekuti vanhu vanozivikanwa kuti vari munyika uye vanoda kubatsirwa nenyika. Saka matare akapa minista vari in charge nezvesasa social development mazuva mashanu kuti vanotarisa kuti mari inodikanwa kuti kubatsirwe vanhu ava imarii uye vanhu vanofanira kuti vapiwewo rubatsiro rwacho. Kana vasangana nematambudziko vave nenzira yekuti vakumbire kubatsirwa itarisiwe zvakare nyaya dzacho. Saka pari zvino tinotoziva kuti vanhu vaya vanonzi maasylum seekers vakatiza vasati vapiwa marefugee status nemaspecial permits vakufanirwa kuti vapiwewo chirubatsiro rwemaSRD.
Saka imi sesangano reAfrican Diaspora Forum makatambira sei mutongo iwo wakapiwa nedare uyu?
Takagamuchira nyaya iyi neruvaro rukuru chaizvo nekuti tanga tagara tichitaura kuti aiwa hazvifambidzani nebumbiro remutemo uye nemutemo unova mutemo wakushanda muno muSouth Africa weUnited Nations unofambirana nekodzero dzevanhu vanonzi maasylum seekers nemarefugees nekuti vese vanofanirwa kuti vabatsirwe nehurumende. Saka zvanga zviri zvinhu zvinototinetsa uye tanga tichitotaudzana nehurumende kuti inofanira kuti izvigadzirise. Saka Scalabrin payakazvitora ichizviendesa kuhigh court takabva tatenderera tikafara chaizvo kuti izvi ndizvo zvinofanirwa kuitika. Hatifaniri kuti tishande nenyaya dzokuti pane vanhu vasingafariri vanhu vanobva kunze chero vanhu vacho vari munyika zviri pamutemo. Uye tanga tagara tichikudzira kuti hurumende dei ichibatsira vanhu vese vamunyika yeSouth Africa nenguva ino yechirwere cheCovid nekuti kusabatsira vanhu ivavo chero vasiri munyika zviri pamutemo zvinova kuti vanhu ivavo ndivo vachava aweak point yekuti vanhu varware nekuti ivo panoti vanhu vese ngavagare mudzimba ivo vachabuda ndoona zvisvagira kuchira. Pakubuda ikoko vachabatwa nechirwere uye vachachifambisawo vachipa vamwe.
Avo vanga vari sachigaro weAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Sibanda vachitaura vari parunari muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira veruzhinji kuti varambe vachiremekedza mitemo yakaiswa nesangano reWorld Health Organization pamwe chete nechirongwa chenational lockdown icho chiri kukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kuitira kuti chirwere cheCovid-19 chisapararire munyika. Izvi zviri kuitika panguva iyo uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika hwadarika mazana mashanu uyezve pave nevanhu vatanhatu vafa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Tinotenda Simemeza vaudza Mike wewe Studio 7 kuti hurumende inofanira kutanga chirongwa chekongorora munhu wese kuitira kuti pave neruzivo rwechokwadi pamusoro pechirwere ichi.
Isusu tiri kuti manumbers edu ari kuita achiwedzera uyezve ari kuonekwa kunze ari kuspreada in the community as well as nevanhu vari kudzoka munyika. Saka isusu sana mazvikokota tinokurudzira ruzhinji rwenyika rirambe richititeerera uyezve richipractisa social distancing uyezve kupfeka mamask negood hygiene, strict hygiene mudzimba uyezve kwavanoshandira. Izvi zvinova zvinobetsera kuti chirwere chisanyanye kupararira maningi.
Mabata nyaya yecommunity based spreading tiri kuona kuti nhamba yevanhu vari kuspreada utachiwana muvanhu kana tikati nechirungu musociety iri kukwira. Sezvizvarwa zveZimbabwe tinofanira kuzvitambira sei zvese izvi?
Tinofanira kutanga taaccepta kuti zveshuwa chirwere ichi ichokwadi chiriko because tine vamwe vari kufunga kuti maybe ndezvekudzimwe nyika kana kuti zvinobata vamwe vanhu vasiri isusu. Chirwere ichi chinokwanisa kubata ani naani zvake uyezve tinofanira kuramba tichipractisa maprinciples edu ekuti tisawane utachiona tichipractisa social distancing tichigeza maoko. Wakaona wadevelopa masymptoms wofonera ana mazvikokota kuti uudzwe kuti chii chiri kuitika kana kuti uudzwe kwekunotestwa
kana namba iyaya 2019
G2019.
Sezvo tikuona kuti namba yevanhu iri kuenda mberi ichikwira yadarika 500. Pataimbo tarisa nzira yaiallocate maresources emunyika. Kazhinji taiona kuti vanhu vazhinji vaitestwa vanga vari vanhu vanga vachibva kunyika dzakasiyana siyana vari mumaquarantine centers. Nemaondere nyumongati yave nguva yekuti tichinje strategy yoyo here titange kutesta vanhu vari musociety vagara vatori munyika.
I think ideally zvatiri kufanira kutoita ndezvekutoti tinofanira kutiita open testing kuti munhu wese anofanira achitokwanisa kutestwa. Takatarisa zviri kuitwa munyika kuti vanhu vanongosvika kuma testing center munhu otestwa oziva kuti amire papi. Saka ndo kwatiri kufanira tichitozosvika ikoko. But pane zvino tinoti maresources edu asati akufanira ndosaka tiri kuita particular focus nemamwe maareas rather than doing the whole community. But tinofanira takasvika ikoko kudhara ende ndo kwatiri kufanira kusvika.
Avo vanga vari Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura vari paRunare muHarare naMike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatino kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Murisei vatori venhau dzedu kusanganisira nemitete mavhe notipawo news dzose zuva nezuva. Zita rangu ndinoitwa Morris Muhlanga, ndiri kuno kusouth Africa muPort Elizabeth. Aiwa, chekutanga ndinoti chirwere chekorona chashungurudza pasi rose. Pasi rose vanhu vari kuchema muSouth Africa muno. Chirwere chashungurudza kwazvo chirwere ichi, nekuti now macases ava muSouth Africa ava more than 51,000. Taura kuti zvakutoda kuti Mwari vapindire. Uye munzvimbo dzatinogara isu vamwe tikusangana nemaproblema amwe, vamwe vari kubatswa kumabasa kwatinenge tiri, vachitobatwa vachitestwa vachibatwa. Muchitoona kuti zveshuwa mumwe wedu oenda here vatobatwa korona ipapo. Saka iyi zvinhu zviri kutoramba zvichienderera mberi. Zvinotodawo Mwari mukati kuti vapindire. Zvinotodawo Mwari kuti vapindire vachiisa masimba avo. Nekuti iyi chirwere chashungurudza pasi rose, chashungurudza chirwere ichi chanetsa. Saka iyi zvinhu zvinorwadza kwazvo, vamwe vachipera kufa, vamwe vachirapo vachipona. Asi tinoti Mwari dei vaipindira, vairamba vakapindira. Vangorambawo vakatarisa vakaisa masimba avo kuti vanhu vasafa, vangorwara vachingopona. Ndinoti ndatenda hangu ndonyaya ndingada zvangu kutaura. Ndokwazisa vose vari kumba kwandinogara, kwana zvamuchiya vose vanga vachindinzwawo. Ndinoti aiwa, inini tichakachengetwa naMwari kwatiri kuno. Ndatenda hangu.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tirikutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu nemakumi maviri nevashanu, kana kuti 525. Kunetsana kuramba kuchienderera mberi mubato reMDC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoviga vaStanley Nyela vachivarumbidza segamba raive nezvido zvakarwirwa hondo yerusununguko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilugandaba. Ola mkela emsakazweni we Studio 7. Olesithathu mhlaka 24 Nhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Inani lasebetholakale bele gcikwane le coronavirus eZimbabwe selikhuphuke laya kwabangamakhulu edlula amahlanu 525 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezisithiya kalolunye 9.3 million.
Asikhangeleni sibone njengoba yasigolomba babengcenye sizadinga imikhonto lezinduku thina hatshi siza kumala abantu siye ebantwini njengoba inhlanzi iphila lamanzi thina sesiya kuma-structures sesiye ebantwini.
Abe-MDCT babika ukuba abe-MDC Alliance sebekhweze emthethwandaba we-High Court udaba lokumisa uqutshwa kokhetho lwama-by-elections kodwa abe-MDC Alliance bayakulandula ukuthi benze njalo.
Sikela mhla 19 bethole i-report ukuthi amanzi lawo ayele problem ayenuka amasuwa. Kusukela lapho uzobe lamhlanje impendulo sikayithole kubo bona lokho becathe behambe besethengisa abantu izingadi besethengisa abantu imithombo yayivele ukhona nini lanini yathi nalokho akusiphathi.
Uhulumende usethembise izigidi ezedlula eziyisikhombisa zamadola 7.4 million dollars yokuphathisa kunhlelo zokutholisa idolobho lakobulawayo amanzi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abogatsha lwezempila kahle babika ukuba basacubungula ukuthi abantu abathathu abafunyenwe bele coronavirus phakathi kwabalichumi lantathu i-13 abatholakale belalo ngokuchona kwelanga langolwesibili bengabe beyithelelwe ngapi sibili. Abalichumi balaba bantu ngabagcinwe endaweni ezijeneyo zelizwe kuma isolation centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Lokhu sokukhuphula inani lasebetholakale bele COVID-19 elizweni baba ngamakhulu edlula amahlanu 525. Abasinde kulesi sifo lokhu bengamachumi edlula ayisithupha 64. Asebebulewe yiso labo lokhu beyisithupha. Asebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisithupha 63,782. Emhlabeni jikelele abale coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisithiyagalolunye 9,393,450. Kuthi asebebulewe leli gcikwane sebezinkulungwane phose amakhulu amahlanu 480,579. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose ezinhlanu 5,078,913. Kucho abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni ezwekazi le-Afrika sebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 324,696. Labulala inkulungwane ezedlula eziyisithiyagalombili 8,618. kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye 154,000 kutsho inhlanganiso ye-African Union. Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Abebandla le MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe babike ukuba abe MDC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa sebekhweze umthethwandaba we High Court udaba lokumisa ukuqutshwa kokhetho lwama by elections okuzamele kukhethwe amalunga edale lephalamende amele athathe izikhundla zalabo abaqotshiweyo kuleli dale. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe yisikhulumeli seMDCT umnumzana Khalipani Phukeni emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisi nabo eHarvest House eHarare lamhla. UPhukeni uthe amagama abamangalelwayo abalisa elikamongameli Emmerson Mnangagwa, ibandla leMDCT kanye lenhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ZEC.
Bafake i-court challenge yama-by elections ukuthi bacela ukuthi kungabi lama-by elections up until kuqedwe indaba yama-recalls. So sisazoye court ke siyoyichallenge leyo ndaba leyo ukuthi sikwazi ukuthi senze sikwenziwe ama-by elections lapho aju khona.
Uthethele lithuba uPhukeni ukwazisa njalo ukuba bezoqhuba umhlangano we-extraordinary congress ngenyanga kaMpandula kuona lo umnyaka.
Sivumelene ukuthi extraordinary congress izoba mhla ka 4 kusiya kumhla ka 6 September, kodwa sizohamba siyekhuluma laba kwa health basithele ukuthi ngempela singayenza yini le extraordinary congress anti yakwazi kule pandemic le corona. Kodwa if all things equal, yes, izoba le congress 4 to 6 September 2020.
Kodwa abe MDC Alliance bakulandule lokho. Isikhulumeli saleli bandla u-advocate Fadzai Mahere esithi kungasiqiniso lokho osekukhulunywa ngoba kungekho daba asebethe balukhweza emthethwandaba njengokutsho kwabe-MDCT laba. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa utshele lumsakazo ukuba kuyayangisa okwenziwa ngabe-MDCT.
Asikhangeleni sibone njengoba yasigolomba. Bathe ngene sizadinga imkhonto lezinduku thina hatshi siza kumala abantu siye bantwini njengoba inhlanzi iphila lamanzi iphile emanzini thina sesiya kuma structures sesiye bantwini abantu bazaxakulula khona induku loxaxa.
Enye ingcwethi kwezombusazwe lokuhlalisana kuhle kwabantu umnumzana Mlindelo Mancitshana uthi akaboni bengakwenza abe MDC Alliance ukuya emthethwandaba ngoba kungaphezulu kwamandla abo.
I-court yiyo esisenza ekufunayo, i-court yiyo esisenza eyakutshela abe-MDCT ukuthi yini eseliphethe intambo zombuso kwakathesi. So abe-MDC Alliance angiboni ukuthi kuyadingeka ukuthi bachithe isikhathi sabo behambisa indaba e-court ukuthi bayetshelwa into esobala vele ukuthi baza kwehlula. Abakukhulumayo akulo oza kulalela.
Abe-MDCT bathi bazimisele ukuyaqondana labe-MDC Alliance emthethwandaba besithi ngoba abakwenzayo kusemthethweni njalo kukusisekelo sabo njengebandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo lebezithe gwaqa enkundleni ye-City Club zihlaziya udubo lwamanzi osolukuzinga olwethusayo
njengoba isihudo esibangelwe yilawo manzi sesibulele abantu abayisitshiyagalolunye 9. Iningi labakade besemhlanganweni lo liveze ukukhathazeka okukhulu lisola umanisipala ngokungatshengisi ukuzinikela ukulungisisa udubo lwamanzi angcolileyo atholwa nguzulu osoludale ukulahlekelwa imphefumulo. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Kulabantu abayisitshiyagalolunye 9 asebebulewe isihudo esiqhamuke kobulawayo ngemva kokunatha amanzi angahlanzekanga kulabangamakhulu endlula ayisikhombisa abalaliswe esibhedlela sempilo abanye begula besezindlini. Iningi labantu lisola umanisipala ukuthi akangathathi amanyathelo aqinileyo okulungisisa lolu dubo lokhe lesi sihudo siqhamuke kuleli dolobho. Isakhamuzi seluveve umnumzana Ndaba Ngoma ongumgcini sihlalo kaward 15 ngaphansi kwebulawayo progressive residence uthi lokhe belinde ingcazelo kumanisipala.
Lolu ngodubo lwamanzi lakathesi ikhansili sifuna ibuye isitshele ukuthi vele okwenzakalayo emanzini abasinika mhlaka 17 May kwakwenze njani, ngoba kusikela mhla 19 bethole iripoti ukuthi amanzi lawo ayele problem ayenuka amasuwa. Kusukela lapho uzobe lamhlanje impendulo asikayitholi kubo. Bona lokhu becathe behambe besetshengisa abantu izingadi, besetshengisa abantu imithombo yayivele ikhona nini lanini, yathi nalokhu akusiphathi.
Igqwetha lakobulawayo ongene umhlangano walamuhla wodubo lwamanzi unkosikazi Nikiwe Ncube Chabalala uthi le sekuyindaba osokumele ikhangelisiswe hathi ngukhansili kuphela kodwa ngumuntu wonke.
Udubo lwamanzi sekuyindaba esihluphe kakhulu kobulawayo esimele ikhangelisiswe kakhulu, especially izakhamizi, i-civic society, i-local governance, ibulawayo council zinwa le government. Indaba le isihluphile ngoba nxa sekule mpilo zabantu esezitheza lahleka indaba yamanzi sekuyindaba okumele ikhangelisiswe kakhulu ngesiqubu, ngoba ukufa kwabantu kungesonto enhle and kuyinto futhi esingathi i-problem ele-solution. Ngakho sekumele sibone ukuthi ku-solution yethu senza njani ukuthi siqondisise indaba le yamanzi.
Omunye wabaqoqe umhlangano walamhlanje osakhulayo wakobulawayo uMichael Ndiweni uchaza isizathu sawo.
Ye, esekuzamayo ukuthi sikhangela abantu abalibuchopho kokula indlela abuchopho zakobulawayo zihlale phansi zicubungule indaba le, kubonakala ukuthi kuyini okungenziwa. Kukhulunyiswa nalo council lezakhamizi, sibona ngathi wasekule mgoqo esikhona sokulokuphosana ngamatshe sokukhona. Akuhlanganisa abantu abangani balobuchopho abacabanga abangazama ukuba xazulule lolu daba kulunge siphephise impilo zabantu. Siyazi ukuthi impilo sezivele sezilahlekele ezinye abantu abanye batshonile-ke, but ke sicabanga ukuthi ngxenye abantu bengahlala phansi bakhulume ngenxa kuzaba labubelo. Siyazi kulobunzima kakhulu-ke emzini wethu kobulawayo. La
izakhamizi zedolobho lakobulawayo zibuye ngobuningi e-City Club ukuzohlanganela labanye emizameni yokudinga indlela zokulungisisa udubo lwamanzi aphuma ezimpompini engcolile njalo enuka okusobala vele ukuthi akalungelanga ukunathwa ngabantu. Abekhansili baqoqe owabo umhlangano ngeviki edlule lapho abathembise khona ukuthi baphakathi kokukhangelisisa lolu daba. Ikhansili yedolobho lakobulawayo ibhekane lodubo lokusilela kwamanzi okwamanje izakhamizi ezinye ziyawathola amanzi kuthi ezinye zingawatholi okwesikhathi eside. Labo abawatholayo ezimpompini sebebathola kanye ngeviki, kuthi labo vele abangawatholiyo ezimpompini ikhansili isibalethela emizini yabo. Umuzi munye ngamunye usabelwa amagabha amahlanu amanzi ngelanga. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk lamuhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, kodwa likhumbule isihlobo alisozele nelize ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yegcikwane le-coronavirus.
Iziphathamandla ezibona ngezempilakahle eMelika ezigoqela uDokotela Anthony Fauci sezixwayise ukuthi kungaba lokuqonga kwenani labantu abahlaselwa ligcikwane le-COVID-19 eMelika njalo inani lasebelalisiwe ezibhedlela ngenxa ye-coronavirus liyakhuphuka emadolobheni angamachumi amabili lambili. Ukusabalwa amavoti eMalawi kulandela ukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe olubikwa belukhululekile. Ebezithobelene kungu-Peter Mutharika ongumongameli noLazarus Chakwesa owebandla eliphikisayo.
Isizalwane seZimbabwe esathuthela kwele South Africa unkosazana Sinanzeni Sithole osebanjwe umkhuhlane we-coronavirus ukhuthaza ezinye izizalwane zakibo ukuthi ziqaphele kakhulu ngoba lo mkhuhlane udla amahabulo. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Unkosikazi Sinanzeni Sithole ongumongikazi esibhedlela esizimeleyo eJohannesburg uthi kusondela kwegciwane le-coronavirus kuye kuqale ngemva kokuba omkhulu wabo kuleso sibhedlela etholakale elale gciwane. Uthi labo ke njengesebenzi bacabanga ukuthi bayehlolwa kwatholakala ukuthi laye uselalo.
I'm on medication, I'm on ama antibiotics that I have been changed twice. Ngiyaphuza i-vitamin C, i-vitamin D. There are social workers pulling my hand. Ngiku-isolation endlini.
Uthi ke lo ngumkhuhlane angafiseli ngitsho lesitha sakhe.
Abanye bathi i-corona ayikho. Bathi mina ngiku-situation yakhona. Umzimba wami ubabuhlungu kwesinye isikhathi ngikhathale le pain ikhanda. Njalo kubuhlungu ngoba ozokuthengela ukudla, ukuthengela ukudla kubeka eminyango. Akangeni endlini akubone ukuthi uzwa njani. You are just on your own. Let's be responsible, guys. Ngiyalithanda lonke, ngilifisela okuhle.
Uma Sithole uthi ukuyahlolwa uma ucabangela ukuthi ulale igciwane, yikho ungasindisa impilo yakho.
I'm depressed. I'm sad because angikwazi ukuphuma phandle. And laba bathi iCOVID-19 ayikho, ikhona, iCorona it's there. And njalo I would love to encourage ukuthi ungaba lama symptoms like ukushiselwa, idaria, ikhanda, iflu, hamba uyo testa.
Unkosazana Sithole uthi uhlaselwa yilo mkhuhlane kumtyele sifundo esikhulu.
Lami I'm one of those people abebezile ukuthi akuna corona, iCOVID-19 hayi into yabelungu.
Ngiyabona ukuthi abantu bale stigma sokuthi kuthiwa khona iCOVID-19 ngiyabelungu. That's not true.
Isizamo seZimbabwe umnumzana Dumisani Leya ofundele ukucubungula ngemikhuhlane esegazini uthi likhona legciwane njalo okuzayo kusasekukhulu.
Igciwane le-COVID-19 liyinto ekhona and eliqiniso ebulala abantu. Kukhona abantu abadlulisa amanga ngokuthi kuligciwane lingekho. Igciwane leli likhona kusakukhulu okuzayo, baningi abasazohamba.
Kanti ke unkosazana Sithole uthi zivikele kodwa uphinde uzilungiselele ukuthi lawe ungawuthola lo mkhuhlane.
Ungatesta positive to COVID-19. Tshela ohlala lawo ukuze bakuncedise. Njalo kube le ndlela yokuthi ube isolated. Ngoba mina as it is ngiyedwa la, ngihlala ngedwa. On isolation. But there are people holding my hand so being checked ukuthi uzwa njani.
Sebesedlula izinkulungwane ezilikhulu over 100,000 asebehlaselwe coronavirus kwela South Africa. Asebebulewa yilo mkhuhlane sebephezu kwezinkulungwane ezimbili over 2,000. Melesulu 7 Johannesburg kwela South Africa ngingu-Benedict Nhlapho.
Namuhla kuhlelo lwethu esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni. Sixoxa lomnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum. Usibanda usitshela ngesimo segcikwane le-coronavirus kwele South Africa osekubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezimbili, 2,000. Okulinani eliphezulu kulamazwe wonke awezwekazi le-Afrika.
Empeleni isimo lapha eSouth Africa asisihlanga. Umumo wegciwane lecorona kubonakala ngathi uthanda ukuba mubi kakhulu. Namhlanje sivuke nje ekuseni siku 106,000 abantu asebethola banomkhuhlane, kanti ngenxa yokuthi kuyagodola ivile ezilolu bekubanda kakhulu, kanti lo mkhuhlane obathi uthanda amakhaza ngathi kusazoba kubi. Kanti nabo ababhekileyo kwezempilo kusukela kungqongqoshe bathi la maviki amabili esiya kuwa nobungozi kakhulu, ngoba sesingazibona sesisesimeni sakubo Italy noSpain.
Zona izizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho kwele South Africa ziphila njani? Sizwa kuthiwa sezisenelisa ukuthi lazo zithole uncedo oluvela kuhulumende weSouth Africa. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Izizalwane zeZimbabwe akukabilula ngoba lesi simemezelo sokuthi zithole usizo yisimemezelo ebesivele senziwe naphambilini kulabo abangama-refugee nalabo abavele beyisebenzela kodwa besebenzisa amaphemithi, kodwa bekunzima ukuthi bayithole imali yama-TERS le siyibiza nge-UIF. Nakhona bekuyukuthi bebesebenza imali okufuneka bayithole ngoba babeyidoniselwa ngesikhathi besebenza. Ngokunjalo leso simemezelo kasikasho lutho nje, asithi shu. Soze sibone ukuthi sesenza umahluko ma kuyikuthi laba bantu sebeqala ukuthola leyo mali, ngoba abantu bayabhalisa amagama kodwa bengatholi impendulo, bengatholi imali.
Belokhu bebaningi na abadabuka eZimbabwe asebefuna ukuphindela ekhaya, njengalokhu esike sakubona kusenzakala kunyanga kumbe singathi thina kumalanga amalutshwana edluleyo?
Ngendlela esibuka ngayo amanani ngathi ehlile, laba kade befisa ukuza ngathi ngemva kokuthola imininingwane yokuthi kwenzakalani mabefika ngapha ezinkambeni, ukuthi bafike bagcina abanye kubuka sengathi bayagula khona lapha emabhoda lapha abagcinwa khona endaweni zokuvalela ukuze basile, ukuze babonakale ukuthi abanamkhuhlane nokuthi ukudla kakutholakali kahle kahle. Kubonakala ingathi izinga labantu elithanda ukuhamba selilathi ukwehla kancane, kanti njalo njengoba iSouth Africa nayo isiku level 3 abantu sebeke bazame bayiphilaphilise ngokuthi benze lokhu nalokhiya, kungakho inani labantu elisafuna ukuphindela eZimbabwe selincane kakhulu.
Akula mizamo eyenziwayo na ukuhlola abasukayo khona ngapho besiya eZimbabwe bengakasuki, njengoba sibona inani labo eliphezulu kakhulu nxa lifika eZimbabwe litholakala lilegciwane leli ele coronavirus?
Empeleni singathi abantu laba basukayo akukho okuke kwenziwe mhlawumbe ukuthi babheke ukuthi bangabe benayo na imkhuhlane, kodwa endaweni abahlala kuzo kujwayelwe ukuthi kube ne-screening kubonakala ukuthi laba bantu abanamkhuhlane. Kanti akukabikhona futhi ngokusemthethweni ukukhulumisana phakathi kwahulumeni weZimbabwe noweSouth Africa mhlawumbe oweZimbabwe kumbe okwamanye amazwe esisho ukuthi cha abantu abasuka ngapha basuka sibafika ngapha benomkhuhlane, yinto nje esiyifunda kumaphephandaba, kodwa akukabikhona ukukhulumisana ngempela ukuthi cha leso yisisimo okungenza ukuthi mhlawumbe labo bantu baze bahlolwe. Kungakho sithi asazi ukuthi okwenza bengakhulumi bangakusho lokho labo hulumene kuyikuthi mhlawumbe kuneqiniso kulento abayikhulumayo kumba kunaqiniso, asazi kahlehle lapho.
Umnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku-909 medium wave laku-4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave.
Kwezemidlalo, umqondisi weqembu lomdlalo owe-taekwondo ele-Panthers Taekwondo Club uVusumuzi Ncube uthi umkhuhlane we-coronavirus usuphazamise kakhulu inhlelo zabo zalonyaka. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Njengoba uthi kuza kuba nzima ukuba ilizwe leZimbabwe lihambise abadlali kumncintiswano engaba khona lo nyaka ngoba inhlelo zabo zihle zamiswa sekuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19.
I-COVID le isiphelele man ngoba ungacabanga ama-plans abesiwayenzile for 2020 and ucabange lesikhathi isidrege kakhulu. Thina e-Panthers Taekwondo Academy every 6 months siyenza i-get-together. Besiplane i-tournament ngo-June and akusayenzakalanga khona lokhu. Kusela ama region 5 games aseLesotho ngo November futhi so lakho kuyayilahla.
Iqembu lePanthers zalile ngatsha ezilichumi lantathu edolobheni lakobulawayo njalo uncike uthi bekumele bayesungula iqembu elitsha edolobheni lasezishabane ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho. Ensukwini ezedlule ugatsha olulawula ukuqhutshwa kwezemidlalo kweleZimbabwe olwe-Sport and Recreation Commission luthule uluhlu lwemidlalo esivunyelwa ukuba ingadlalwa kodwa umdlalo weTaekwondo awukho kulolu luhlu ngoba wona kuthiwa abadlali bathintana kakhulu. Uncube uthi alubabe SRC bengabavumela ukuba bazilolonge nje kuphela.
Ngani kumbe at least kuyavunyelwa ukuthi bengasinika ama-community halls amakhulu ngendaba ze-social distancing kumbe sivunyelwe ukutrena ku-open space phandle ngale ngoba ungacabanga ukuthi noma singavula kathi anytime soon indaba yama-mask lama-social distance kithi kumashalatsi ingasikhawada. So akulobunzima.
Iqembu le-Panthers Taekwondo Academy liqeqesha abadlali kusukela kwabale minyaka yesithupha. Minyaka yonke leli qembu liba lomncintiswano ogoqela abadlali abaphuma kumaqembu alo asedolobheni lakobulawayo. Liphinde njalo libe lomncintiswano ongenwa ngamaqembu aphuma kumagundi amane elizwe leZimbabwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo uJoseph Njanji.
Isihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe selikhuphuke laya kwabangamakhulu edlula amahlanu 525. Abe-MDCT bathi abe-MDC Alliance sebekhweze emthethwandaba we-High Court udaba lokumisa ukuqutshwa kokhetho lwama-by-elections. Uhulumende usethembise izigidi ezedlula eziyisikhombisa zamadola 7.4 million eyokuphathisa kwenhlelo zokutholisa idolobho lakobulawayo amanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.